This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo chivabvu 24 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rokwirira dare hurumende richinyunyuta neupfu hwemhando yepasi hwarinoti huri kupinzwa munyika. Afrika yocherechedza zuva rekubatana kwaro kwenyika dziri muAfrica, reAfrica Unity Day, ruzhinji ruchishupika nenzara nehondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Nyika dzemuAfrica mangwana dziri kubatana mukucherechedza zuva rekubatana kwadzo reAfrica Unity Day. Panguva iyo vamwe vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika zhinji zvingaita kuti vanhu vadzo vacherechedze zuva iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamunorwa madiridze vanoti zviri kuitika munyika dzakaita seBurundi, Kenya neSomalia, pamwe nenzara iri kusangana neveruzhinji rweAfrica, zvimhingaidzo zvinoita kuti zuva iri risazonyanyoonekwa kukosha kwaro nevanhu. Vamadiridze vanotiwo kushayikwa kwemabasa munyika dzakaitawo seZimbabwe, kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuri kuitika muSouth Africa ndezvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa neutungamiri hwemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezuva reAfrica Unity Day.
Izuva ranga rakakoshera mhuri yeAfrica, dai zvanga zvichinzi kubatana kurimo mudunhu reAfrica. Asi chinonetsa kuti zuva iri rikosheswe uye ripo riremekedzo hwarinofanira kunge richiwana ndezvekuti Afrika kubatana hamuna. Mune kupokana, kurwisana kwamarudzi, nyika pachadzo hapana kuwirirana. Saka ndingangoti Africa Unity izuva hongu ratinocherechedza, asi mucherechedzo waro noruremekedzo rwaro hatisi kunyatsokuruona ruchizobuda kuzvizvarwa zveAfrica kunyanya, nekuti pane zvakawanda zviri kunetsa vana veAfrica zvinoita kuti zuva iri rishaya yatingati significance.
Chii chiri kuita kuti vana veAfrica vatadze kubatana sezvinorehwa nezuva iri?
Chinoita kuti vana veAfrica vatadze kubatana inyaya yekuti hurumende dzemuAfrica ndicho chekutanga pachadzo hadzina kubatana. Nekuti dai dzakabatana dzingadai dzisingasii zvinoitika kuBurundi zvichiitika sezvamuri kuona izvi kuti zvizvarwa zvemuBurundi zviri kunetsana nemutungamiriri wazvo. Asi tinoona kuti vamwe vatungamiriri veAfrica vari kutsigira vamwe vanenge vachizvishora. Dai zvichinzi Afrika yakabatana zvinoitika kuLibya, zvinoitika kunyika dzakafananana naKenya. Zvese izvozvo zvinhu zvokuti zvizvarwa zvemuAfrica hazvioni zuva rinonzi Africa Unity sezuva rakakosha, nekuti kubatana chaiko hapana uye zvizvarwa zvinonyunyuta nenyaya yematambudziko enzara, hurumende dziri kuita corruption, idzo pachadzo hurumende hadziwirirani zvakare. Ndo zvinoita kuti titi aiwa kubatana chaiko chaiko mudunhu reAfrica hapana. Donzo rakanga rina navanyereri vana vaNkrumah, donzo ravakanga vanaro pachigadzirwa nyaya iyoyi yekuti ngatigadzire sangano rinonzi OAU muna 1963. Harisiro donzo riri kuramba richipfuudzirwa mberi nevatungamiriri varipo. Vaitaura zvavo nezvesocial democracy, asi iyo social democracy yacho yakatadza. Touyazve kune western democracy iyoyo iri kutadza futi kuti ipinde mudunhu reAfrica.
Tichitarisa u sanganore African Union iro ramataura. Pane zvamungati here kubva patorwa chigaro nemutungamiri wenyika Robert Mugabe sangano iraidzo kugadzirisa.
Kubva patorwa chigaro chepeseni nawa Mugabe hapana zvizhinji zvati zvaitwa neAfrican Union. Asi pane mamwe maprogram avakongure vaita vaMugabe vasati vavapo. Mari haina mari yekuti ikwanise kuita maprogram anosumudzira upenyu hwevana veAfrica.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamumadiridze vari parunare muCape Town kuSouth Africa neStudio 7. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe nechishanu rakakwira kudare High Court richida kuti dare iri rimanikidze hurumende kuti imise nechimbi chimbi kupinzwa kwehupfu hwechibage cheGMO munyika. Uho rinoti ndehwemhando yepasi. Gweta riri kumirira sangano iri vatoenderai Batasara vanoti kupinzwa kwehupfu uku munyika kuri kuitawo zvakare kuti varimi vapedzisere vatengesa chibage chavo nemutengo wepasi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinokonfirma kuti kudare remunomarare reHigh Court sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinosangana tukumirira vatafaila inonzi agent chamber application kudare tichikumbira kuti dare rikanzure mapermits kana kuti malicense akapiwa vanhu avo vari kuunza munyika kubva kune dzimwe nyika kunyanya-nyanya kubva kuSouth Africa. Hupfu uhwo huri kunzi nemaclients edu hupfu hwemhando yepasi kana kuti avari kuti iwo maGMO magenetically modified organisms positive huno hupfu hwavari kuti iwo ndewemhando yepasi. Izvi taenda kudare tichida kumbira dare kuti ikanzure mapemits aya nemhaka yekuti hupfu huri kuuya muZimbabwe hwakachipa ende hwava kukonzera kuti mitengo iri kutengwa nayo chibage kubva kuvarimi nevanhu vesangano randiri kumirira iri inge ichidzikawo zvakare. Saka izvozvo zviri kukanganisa mamiriro iye inonzi contract farming pachirungu uye varimiwo vari kutonyunyutawo nemaitikiro akuita zvinhu.
Ndiani vamakwirira kumatare edzimhosva kunze kwavaamade?
Vamade vakamirira Ministry yeAgriculture, Mechanization and Irrigation Development. Tine vamwe mamwe makambani ataisa mumapepa edu vatinoti ivo vakapiwa mapemits iwaya. Inorangarira inonzi Bagaji Trading Investments inoshandira iri kugwanda uko. Kwozoita iyo imwe inonzi Ben Bound iri muno muHarare. Kwozoita imwe inonzi Clay Cash iri kumasvingo kurujeko kumasvingo. Uye tazoisazve legal advisor wehurumende Attorney General anofungwa kunge ari pamapepa awaya saka tamuisa zvekare.
Vanga vari gweta riri kumirira sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatoenderai Batasara vari parunaro muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro pamwe nevamwe varairidzi kudunhu reHurungwe West vari kushungurudzwa nemhirizhonga inonzi iri kuitika mudunhu iri pamberi pesarudzo dzeby-election. Dunhu reHurungwe rinonzi raberekera ingwe zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo inonzi iri kuitwa nenhengo dzebato rezanupf dzichishungurudza vanhu vanonzi vari kutsigira vatemba muliswa ava vakadzingwa muzanupf. Tabata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Izvi hazvisi zvitsva kuti zviitike munyika. Zvinhu zvagara zvinoitika pese panoitwa maelections panobuda pisha pisha revanhu vanenge vachifamba munzvimbo vanotyisidzira vanhu. Ende maziviro angu havakunga vari mamembers ePTUZ chete kuti vave ivo vanotyisidzirwa. Maticha ese angave mamwe mamembers omwe havasi mamembers tiri kusangana nemashoko iwaya kuti zvaakutyisa nekuti muzvikoro mune vakadhipuloma imomo nechekutanga. Chepiri inyaya yekunoposeredzwa kuita vatenda misangano yezvematongerwo enyika.
Mune matanho amuri kutorawo here sesangano kudzivirira nhengo dzenyu?
Tagara tinongotaura zvinhu izvi Hapana asinga zviziri kuti Zimbabwe ndo mafambiro ayo. Wataura ukasataura zvakangofanana. Chiripo ndechekuti tinongokurudzira nhengo dzedu kuti paunenge wafila kuti waathreatened usatya, unongobva ipapo wouya tokubatsira toenda kuministri tokunyorera tsamba kana kutamba zvinyorwa kana pachitaurika nemuromo taura nemuromo nepamusana pekuti hationi zviri zvinhu zvinonyanyoro tibatsira kuti tikurudzire vanhu kuti unogarapo iwe uchifila kuti zvinozokushatira kana kuti ramangwana rako rinogona kunge upenyu hwako hwaapatambo. Chechatu ndechekuti tinoti isusu tinokurudzira mapato aya. Totikurudzira ZANU-PF, tokurudzira Themba Zvikwa kuti dai mambosiya zvikoro zvisava izvo nharaunda kana nhandare dzekuitira zvematongerwo enyika.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Yashika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Ishmael Kauzani vanovaivo sachigaro vesangano rinonzi iro Unemployed Youth Organization. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaKauzani.
Makadii mukoma zvino?
VaKauzani, sangano reUnemployed Youth Organization iri rakavambwa riini chaizvo?
Boka iri reUnemployed rakavambwa muna mugore ra2003 nechinangwa chekuda kutsvaga matauriro evechidiki maererano nekuparticipata mumacommunity development nemanational process policy formulation pamwe nekuudza hurumende mamiriro chimiro chakaita mayuthi nenhau yekushayikwa kuri kuitwa mabasa pamwezve nekubatsirana nehurumende kuti ikwanise kunge ichiprovida mabasa kune vechidiki.
Sangano renyu rine nhengo dzakawanda zvakadii?
Pari zvino tava ne 6200 mamembers atinawo.
Vose havana mabasa?
Hongu, vose havana mabasa, asi vazhinji vachiri kuuya havasati vava mamemba, vachiri maprocess ekuregista ekunge vari mamembers.
Tiri kunzwa kuti mune urongwa hwekuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende kana kuti petition. Mungatiudze kuti chirongwa ichiri kufamba sei?
Sondo rinouya musi wechipiri tichanonja urongwa ihwohwo hwepetition yatiri kuti tinoda about 2 million signatures tozodziendesa kuhurumende kuburikidza nechivimbiso chakaitwa nehurumende mugore ra2013 apo vakavimbisa kuti kana vachinge vavhoterwa vaizopa vechidiki mabasa anoita iwo 2 million. Sati kusika pari zvino hatisati tawana kana basa rimwe chete zvako.
Saka mune muchienda kunzvimbo dzipi kana muchinotsvaga iwo masignature?
Tine macoordinators atinawo ari muprovinsi anokwana kuita iwo 10 eZimbabwe. Saka provinsi imwe neimwe ine nhengo dziriko ikoko ndo vachange vachifamba vachisainisa mapetitions kune vechidiki nevamwewo vasiri kushanda.
Chinangwa chenyu apa chinenge chiri chei chaizvo vaKauzani?
Chinangwa chedu ndechekuratidza hurumende kuti yakuzikana kuzadzisa zvivimbiso zvayakapa. Saka tichatanyora iyoyo tsamba tichitakura petition iyo toenda nayo kuparliament tonovapa tichivazivisa kuti onai zvamakativimbisa, tarirai masignature 2 million atinawo aya ndevanhu vasina mabasa.
Saka muchaendesa gwaro irori kupi chaizvo kana muchinge mapedza kutsvaga masignature enyu?
Tichariendesa kuparliament nekuministry of labour.
Munotarisira kuti munenge mawana masignature 2 million aya riini chaizvo?
Takatarisira kuti panopera mwedzi waJune tinenge takwanisa kuva nemasignature iwaya iwoyo.
Saka vanenge vachida kunyorawo masignature aya vanenge vachienda kupi chaizvo?
kune ma points ataka acha seta muma provinces andareva iwayo kuita zveti ne online petition yatakaisa iri kuwanikwa pa Facebook redu re Unemployed Youth Organization page ndo pane pamwe pa tichaita kuti vamwe vange vachisaina vanenge vari kure nemamendazi vedu anenge achisainisa.
Ko, hamusi kutambirawo here zviri kutaurwa nehurumende zvekuti chiri kunetsa pakuti igadzirise nyaya dzemabasa inyaya yezvirango zveupfumi?
Ingori nyaya yekuzvenga nayo bedzi, because hapana zvirango zveupfumi zvatingati zviripo, nekuti tiri kukwanisa kutotreda nedzimwe nyika, tiri kukwanisa kufamba kune dzimwe nyika tichitoita zvese zvakangofanana nevasiri pamasanction. Inyaya bedzi yekuti vamugaba havadi kubvuma chokwadi kuti ivo ndivo vari pamasanction nevashoma vavo, ikozvino vasesara vashoma vazhinji vakatobviswa. Saka handioni chikonzero chokuti vangaramba vachipomera kuti masanction. Hakuna zvakadaro kukundikana kwehurumende.
Aiwa, tinokutendai vakauzani nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kubva kuna Sashigaro wesangano reUnemployed Youth Organization vaIshmael Kauzani muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Kambo, oh father, kubva kune muimbi ane mukurumbira pari zvino Toki Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rokwira kudare repamusoro reHigh Court richida kuti dare iri rimanikidze hurumende kumisa kupinzwa kwehupfu hwakagaiwa munyika. Afrika yocherechedza zuva rekubatana kwenyika dzayo reAfrica Unity Day, ruzhinji ruchishupika nenzara nehondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.